manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 5/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yai ipo ndeyekuti it's $9 plus 8% no cost yefuel. Saka nenyaya yekushaikwa kwecash fuel is technically haisikukosta $9. It's costing $9 plus 8%.
Mamwe magaraji anotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari muchinoyi ave kuramba kutengesa mafuta neEcoCash kana Swipe vachiti vanoda mabond chete. Vakawanda munyika voshushikana neuori unonzi wakaitika kunasa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotaura pamusoro peutano hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vari kurapwa kuSingapore. Nyaya yekudzimwa kwemagetsi yodzosera mabasa kumashure munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe magaraji anotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari muchinoyi anonzi ave kuramba kutengesa mafuta neEcoCash kana Swipe. Achiti anoda mabondi chete. Akachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari nemusi wemugovera, nzvimbo dzakawanda dzave kutengesa nemabondi noti chete. Kutenga mafuta nemabondi kwave kuremera vakawanda sezvo vave kumanikidzwa kutenga mari iyi pamusika mutema apo iri kutengeswa nezvikamu 30 kubva muzana. Bazi reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera rakakwidza diesel kubva pamadhora manomwe nemakumi maviri nemasenzi maviri kusvika pamadhora mapfumbamwe nesendi rimwe chete parita, ukuwo peturu yakakwidzwa kubva pamadhora manomwe nemakumi mashanu nemasenzi mashanu kusvika pamadhora mapfumbamwe nemasenzi matanhatu parita. Mumwe mutyairi vachapiwa chikondowe vanoti vezimotokari vakawanda havasi kubvumirwa kuswipa kana kushandisa EcoCash zvave kuvatuma kunotenga mabondi pamukoto.
Inside you can swipe, you can do EcoCash, but when it comes to fuel you cannot do anything of that sort. Ukaenda kune mama engine fuel station unogona kuswipa zvese kune zvenyeko, but dzemuno muchinoi dzega haukwanisi kuswipa neEcoCash. And we know vanhu vanotova nemakadhi aripo anenge achicollecta cash idzodzo vaizonotenga. So at the end of the day, Chinoy fuel is now more expensive than any other town fuel. Because right now fuel is picked at around $9 something. $9. But if you pay down to take a cash, you have to pay $12.
Is it not the girl one? Nemuwe muchikairi, Clifford Kupeko, vanoti kutenga mari pamukoto zvave kuita kuti vadhurirwe nemafuta zvakanyanya.
Fuel ikudhura kana ichitengeswa necash nekuti hapana pakukwanisa kuwana munhu cash asina kunotenga cash. So kana fuel ichiita $9, iwewe une mari iri muaccount uri kusungirwa kuienda kuti unochinja mari iyoyo at 30%. Saka nyaya iripo ndeyekuti it's $9 plus 8% no cost yefuel. Saka nenyaya yekushaikwa kwecash fuel is technically haisikukosta $9. It's costing $9 plus 8%, which is about $13. Saka we are buying fuel ne price ye black market.
Vakupeko vanoti izvi zviri kuratidza kuti uori watengeshera munyaya dzemafuta ekufambisa dzemotokari munyika.
ende uwori zvikonzerwa neuwori tikutaura nezveuwori day in day out zvikuratidza kuti vanhu havasi kunzwisisa zvekutaura panoda kuti pabatwe vanhu nekuti izvi zvinokontrolwa nana Zera we need to see Zera ichiuya ichiita enforce mitemo yakaita saiyo iyi and then particular muno muchinwe ndo mazvinonyanyisa
mumwe mukuru wepagarage reengine asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anobvuma kuti dzimwe nguva vanotambira mabhondi chete kana michina yekuswaipa isingashande sezvavekuitika nguva dzakawanda nekuda kwekunetsa kwemagetsi munyika
Nesiri ishu yekuti tairanzi, ishu yekuti the terminal is out of order. Kubapa ishu yaka disabled system ema bank server, kipataka tanga kuneza. And since then, tabareda 3 deliveries, the show has died saying it's a personal service.
Gurukota rezvemhando dzemoto, vafortune chasi, vanoti kusatengeswa kwemafuta edzimoto kare neswipe kana eco cash, kunoongororwa nebazi rezera. Vachasi vanoti mafuta edzimotokari haasi kuzokwira nekukasika sezvo hurumende iri kuda kuti mafuta awanikwe munyika kwete kuramba vachikwidza mutengo wemafuta asi iwo asingawanikwe mune imwewo nyaya zvitoro zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM muchinhoi hazvichapi vatengi mari kana vatenga zvinhu zvakawanda kana kuti cashback sezvavaimboita vachiti vave kuda kushandisa mari iyi kutenga dhizere kushandisa mumagenereta sezvo magaraji vave kuda mabhondi chete ndakamirira studio 7 muchinhoi ndiri Ata Chigoriwa
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari muchipatara kuSingapore. VaMunangagwa vati vana chiremba vavo rwendo runo vakati vanoda nguva yekuvavheneka nekudaro vanga vari muchipatara kubva muna kubvumbi. VaMunangagwa vati svondo rapera vakatumira nhumwa dzavo kuSingapore kunoona kuti vaMugabe vave kunzwa sei. Vakatumirwa navaMunangagwa vanosanganisa munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Mishek Sivanda, chiremba vaMugabe kwenguva yakareba muzvinafundo Jonathan Matenga uye mukuru muhofisi yavaMunangagwa vaIsaac Moyo. VaMunangagwa vati vanhu ava vakavaudza kuti vaMugabe vave kunzwa zviri nani. Nhumwa idzi dzinonzi dzakati vaMugabe vanogona kuburiswa muchipatara chero nguva. VaMunangagwa vakurudzira vemachechi kuti varambe vachinamatira vaMugabe. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nengo dzaro dzichange dzichiungana pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Zuva rekutambira mihororo garoga dzakapfeka nhumbi nhema senzira yekuchema kwarinoti kufa kwemihoro yevashandi vehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vatosvitsa magwaro kuhurumende vachiizivisa nezvematanho avari kuda kutora aya. Ukuwo rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nekuda kwekukwira kwaita mari dzekubhadhara mukufamba, nengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa mazuva asara ekuti zvikoro zvivharwe nemusi wechina svondo rino. Sangano iri rinotiwo kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi arione zvikoro zvichivhurwa panozotanga kotoro yetatu muna Gunyana. Hurumende yakavimbisa kuti ichatarisisa mihoro yevashandi vayo mwedzi uno, asi vashandi ava vari kuti yakatononoka sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya mihoro yavo isina kwairi kuenda. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vaMasaraure vachitsanangura.
Varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanyanyotsamwiswa nemashoko avakatambira ekuti vaMutuli Ncube vanove mubati wehomwe yeZimbabwe vari kufamba vachitaura pasi rose kuti macivil servants emuZimbabwe ari kufara zvisingaiti nemari shoma yavari kutambira. Izvo zvinorwadza tichitarisa kuti vana vedu vari kufira muzvipatara, tichitarisa kuti vana vedu vari kudzingwa kuzvikoro tatadza kubhadhara. Hatichakwanisi kuwana chekubata pekugara, vamwe havana chekufambisa chaicho michovha, vamwe vakutoita zvekukumbira murodhi vanoshanda zvipatara manesi vachitobvega muroti. Saka zvaita kuti titi ai kana vamutule vachiti tiri kufara tida kuti tiunze mufaro wacho kumahofisi kwavo. Isi tiri kuchema tiri kunyunyuta. Saka tichange tichienda kumahofisi kwavo musi wa 19 August. Kwatichasvika tichinochena salary yedu tichanoichema tiri pamahofisi kwavo kuti vaone kuti maorder civil servants hatina chekubata, hatina chatinacho, hatina cheuviri. Saka ndourongwa hwatinawo kuti kubva 10 AM musi wa 19 August tinoita gungano guru pamahofisi avo tichichema masalari edu.
Urongwa uhu muri kuhuita sesangano renyu mega here kana kuti muri kubatana nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Urongwa uhu hwatotangwa nevamwe vashandi vehurumende vakatozotikokawo seatuzi kuti tibatsire kuhushambadzira. Rinobasa guru ratiri kuita. Urongwa hwemacivil servants ari ordinary. Tinotokurudzirawo kuti vamwe vemamwe maboka kana vaona urongwa uhu vauye tijoinane nemacivil servants ari ordinary. Vamwe vasitori unionized vakutongoona kuti upenyu hwavo hwavaparumana nzombe. Vari kuona kuti hapachatenderwa kuti dai kwauya ngana, hapachari kunzi pauye munhu wekuapezi kana kuti kwauya ani. Asi kuti sekutambura kwatiri kuita isu vashandi vehurumende tomboendawo tichinonyunyuta tiri pamberi pemunhu anotipa muhoro vanove vamutuli mwoyo. Vataona pabhajeti apa vachiratidza zvikuru kuti Zimbabwe yadoita bhajeti ari surplus yakati kurei yekuvari kuti 800 billion yavari kufarira. Tikuti mari iyoyo yamune mutipembera isu vana vedu vachifanizara zvinoratidza kushaya hanya. Saka takungonochema pamwe chete sevanhu vari kutambura sevashandi vehurumende.
Sei masarudza kunomira pamahofisi pavamutuli Ncube?
Mari yedu pakuona kwese kwatinoita painozonzi yawedzerwa vamuturi ndo vanototanga vadzivisa. Munhu ane homu yenyika watiri kuona achiita humwe unhovu neunharadada vasati amboona ndivamuturi vakatanga kutinyima bonus kubva pavakauya hatisati ambozviona rakakati rikayeshurwa mugore ra2018 vakatanga kuyeshura mioro yedu kubva pavakauya. Pavanga vasipo zvinhu zvose zvaasipo. Saka tichienda kwavari nekuti ndiyo fesi yeausterity muzimbabwe. Ndiye munhu akauya neurongwa kuti ngatiitei kuti masevhisi atambure kuti tikwanise kusefa mari.
Saka mavasvitsawo here gwaro ramaburitsa iri?
Magwaro tapenderedza kumahofisi ose kusanganisira emutungamiri wenyika. Tinofungwa kuti kana bhurokrati dzavo dzichivatendera kune mangwana vanenge vatopedza kuverenga vawanawo magwaro edu. Asi kana vari vanhu vane bhurokrati isina kunyanya vanofanira kunge vaakudoverenga vatonzwawo zvishemo zvedu. Tichitarisirawo kuti vachaita urongwa hwekuti tiite nhaurirano musi uyu usati wasvika.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza kumashonaland East neStudio 7. Kushaikwa kwemagetsi munguva dzinenge veruzhinji vari kuita mabasa akasiyana-siyana kunonzi kwave kupa kuti vamwe vanhu pamwe nevemabhizimusi vashande kwenguva pfupi munguva dzeusiku apo magetsi anenge achiwanikwa. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Vanoita mabasa emaoko akaita sekusona nemishina inoda magetsi, kuweredha pamwe nekugadzira motokari pachidiwa moto wemagetsi, vava kuita mabasa aya munguva dzavanofanirwa kunge vakarara sezvo iriyo nguva iri kuwanikwa magetsi kwemaawa mashanu kana matanhatu pazuva. Mumwe wevanhu ava vaBen Kidney Chisale vanosona mbatya pameBrain Shopping Center. VaChisale vanoti vava kushanda nguva dzavakange vasingashandi kana magetsi achiwanikwa nguva dzose.
Hatizombokwanisa kunyatsoshanda zvakanaka nokuti kana pasina magetsi zvinhu zvezvine zvakatongomira nzvimbo imwe chete.
Vanoti sezvo kusina magetsi vave kushandisa maoko avo vachitenderedza vhiri remushini wavo uyo unoshandisa magetsi kuitira kuti varambe vachiita basa rinovawanisa mari.
Kwautotenderedza vhiri remushini tenderedza pane papo kuitira kuti ukwanise kubhadhawo kana rent yekumba vana kwanise kudyawo but titori nenzara kana kumba kwacho hatichikurara mapenyu akanaka.
VaChisale vanoti havasi kumborara zvakanaka kubva zvatanga kunetsa magetsi. Muswero wese wezuva vanenge vachitambira machira anouya nevanhu vanenge vachida kusonerwa mbatya dzavo. VaChisale vanoti panozoya magetsi pakati peusiku vanobva vatora mukana uyu kuita basa ravo.
Mamwe mazuva tinomborara muno mukana senhasi umwe hatinotomboenda kumba ratiri muno. Imwe masikati unenge uchimirawo maclient usiku wozosona kana magetsi avo.
Makanika wemotikari kuBlackview Industries vanohlipo magandlela vanoti vanoshanda usiku hwese kusvikira mangwanani zvokuti vakutya kuti zvinogona kuzovhiringidza utano hwavo.
Senza usiku wavo tozobvara madhozi ivavo, mhepo inonge ichiuya panapa havasenzeki nomuchitonhora, saka totyotya kuti sometimes inozonzwa mafuru acho achaperi nemhepo inonge ichipinda mukati havasenzeki.
Vamagandlela vanoti vanorara mumota dzavanogadzira idzodzo nokuti hapana zvimwe zvinhu zvavanokwanisa kuita sezvo basa rokugadzira mota riri iro rinoraremisa mhuri yavo.
Hapana zvekuti tingakwanisa kutiita nenyaya yekuti varidzi vezimota vanonga vachiita mota dzavo ende ndiyo bhizinesi inotiraramisa. We have to risk, vakawandisa munhu ndozvava kuita izvozvo kause hakuna ine nzira. Masikati vanosvika vakagara kuna kana matesi kana communication kuti uto communicator hapana communication, mafoni anonge adzima pana kuchachadzisa.
Dambudziko iri riri kusanganawo nevasikana vakaita samuzvare Junior Masango, avo vanoshanda mudzimba. Vanoti basa zhinji rave kuitwa usiku magetsi adzoka, izvo zvinovasiya vaine nguva shoma yekuzorora.
Vanotemera magetsi kana yakuma 9 tomuka tichiwacha, tomuka tichibika zvehuseni tichibhoilisa muriwo manheru nekuaina kuma 10 kana achiya kuma 10 kana kuma 11 ndera kutomuka usiku tichitowacha nekuaina nekubika zvese. Tendarira basa manheru nekuti magetsi ndipanoi nekudiridza gardeni zvese todiridza kuma 10-11 sadera urwacha manheru kuita mvura riri mangwana inozomuka yenda.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, inoti ichokwadi kuti iri kudzima-dzima magetsi senzira yekuti magetsi mashoma ari kuwanikwa munyika ashandiswewo neveruzhinji munguva dzaanenge adzoka. Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vanoti ZESA yatarisana nedambudziko iri nepamusana pekudzikira zvakanyanya kwaita mvura yemukariba iyo inoshandiswa mukugaya magetsi. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti dambudziko rezesa rekutadza kuwanira nyika magetsi riri kukonzerwa nekutadza kwayo ZESA kubhadhara zvikwereti zvayo zvemagetsi kumakambani anoti Eskom yekusouth Africa nehydroelectrica Cabora Basa yekuMozambique. Kunyange hazvo gurukota rezvemagetsi vaFortune Trust vari kutaurirana nemakambani aya kuitira kuti atange zvakare kukweretesa Zimbabwe magetsi. Panguva iyo ZESA inenge ichibhadhara zvikwereti zvayo kumakambani aya. Chokwadi chiripo ndechekuti makambani aya ayo ari kunetsekawo nenyaya dzemari ari kuda kutanga abhadharwa mari dzavo kuitira kuti atange zvakare kukweritisa ZESA magetsi. Ndakambira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakangana kuti mangwana Studio 7 inenge ichitarisa matambudziko ari kutarisana nevagari vekumanikaland achikonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano muEgypt rati vanhu vangangosvika 10 nevapfumbamwe vauraiwa Vamwe makumi matatu vakakuwadzwa nhasi apo motokari yanga ichimhanya zvakanyanya ichipesana nedzimwe motokari yarovera mumotokari nhatu izvo zvakonzera kuputika kukuru muKairo. Vachipindura panyaya yekupfurwa kwevanhu vakawanda muAmerica, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupika kutora matanho nekukasika vachishoropodza zvakasimba pfungwa yekuti vachena vari pamusoro pemamwe marudzi ose uye vachikurudzira ongororo yakadzama kune vanenge vachitenga pfuti. Hurumende inoti inotarisira kuve yaongorora gomarara remuromo wechibereko pamadzimai mamiriyoni matatu nemazana maviri panozosvika gore ra2020. Asi hurumende iri kutendawo kuti kuna mamwe maruva kuchava mutoro chaiwo sezvo kusina michina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai yeukaizvowo vanobva kwanhema kushurugwi vanoti kunyange hazvo vachiziva kuti zvakakosha kuongororwa gomarara rechibereko, kusavapo kwezvipatara zvinoongorora pedyo navo zvinoisa utano hwavo panjodzi.
Ndinoziva kuti zvakakosha kuongororwa gomarara remuromo wechibereko sezvo rikakurumidza kuonekwa richirapika, asi kuno kwedu kwanhema hapana chipatara chiri pedyo nesu chinoongorora gomarara iri. Zvinova zvinotiisa panjodzi hurusa.
Aya ndiwo matambudziko ari kusangana nemadzimai akawanda rumaruwa kunova kunogara vanhu vazhinji. Vamwe chiremba vari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai, Dr. Angeline Mapanga, vanoti gomarara remuromo wechibereko iri rinokonzerwa nehuman papilloma virus inotapuriranwa pabonde.
Gomarara rechibereko rinokonzerwa nevirus inonzi human papilloma virus, in short inonzi HPV. So HPV infection inotapuriranwa pabonde yokonzera kuti pave neshanduko dzinoitika panyama yechibereko dzichitora nguva, zvinogona kutora makore gumi kana makumi nemaviri pachiitika shanduko idzodzi dzichizoitika kuti kana dzikasabatwa nenguva dzinozopedzisira dzaita kuti pave negomarara remuromo wechibereko.
Gwaro reNational Cancer Prevention and Control Strategy for Zimbabwe 2014-2018 rinoti pamagomarara ese, gomarara remuromo wechibereko ndori riri kunyanyouraya madzimai nezvikamu makumi matatu nechidimbo kubva muzana. Bazi rezveutano rinotiwo gomarara rechibereko idambudziko guru munyika. Mumwe mukuru mubazi rezveutano, Dr. Bernard Madzima, vanoti vari kuvavarira kuve vaongorora gomarara iri pamadzimai mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru panozosvika gore ra2020.
We target to screen 3.2 million women.
Tiri kutarisira kubata ongorora vakadzi 3.2 million gomarara remuromo wechibereko patinosvika muna 2020.
Vamadzima vanoti pari zvino pagore kuri kuongororwa madzimai anosvika zana rezviuru vachiti uwandu huri pasi zvakanyanya uye nyika inofanirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vanoongororwa.
Pari zvino tinofanirwa kuwedzera uwandu hwevanhukadzi vatinoongorora, nekuti pari zvino tiri kuongorora vakadzi zana rezviuru pagore. Mungaona kuti uwandu uhwu hautisvitsi patinoda muna 2020.
Bazi rezveutano rinotiwo Zimbabwe ine nzvimbo dzinosvika zana nemakumi matatu dzinoongorora gomarara remuromo wechibereko. Mumwe mushandi wekuZimbabwe Association of Church Related Hospitals, amai Ana Machakata Rufu, avo vane zvipatara zvinopawo madzimai mikana yekunoongororwa gomarara remuromo wechibereko pachena, vanoti hapana chingakonesa Zimbabwe kusvitsa uwandu hwemadzimai avanotarisira kuve vaongorora gomarara iri muna 2020.
Sekuona kwangu donzvo iro kuda kusvika pa 3.2 million by 2020 rinokwanisika.
Amai Muchakata Rufu vanoti zvakakosha pari zvino kupa madzimai ruzivo rwekuti zvii zvakanakira kuongororwa gomarara remuromo wechibereko. Vatiwo madzimai anofanirwa kubvunza pazvipatara zviri pedyo navo kuti vaziviswe kwavanganogona kunoongororwa pachena.
isusu tiri munharaunda metiri tikurudzire madzimai vanobva pa 15 years zvichikwira vaende kundoongororwa gomarara romuromo wechibereko. Saka isusu vanhu vechechi tiri kuti ngatizivisanei kuti zvinokwanisika, vandobvunza pa clinic iri padhuze kuti ndondotariswa kupi kuti ndione kuti ndine gomarara romuromo wechibereko here.
Gwaro rakaburiswa nekomiti yeSenate inoona nezvekuenzaniswa kwemikana nembudiriro mushure mekushanyira zvipatara zvine michina yekuongorora gomarara rakaburisa pachena kuti pavanhu zviuru zvinomwe vakaongororwa pachipatara cheparirenyatwa muna 2018 zviuru zviviri vakashaya. Rufu uru runonzi ruri kukonzerwa nekuti vanhu vanenge vanonoka kuenda kuchipatara kana kuti vanenge vasina mari yekutenga mishonga iyo inodhura. Komiti inoti muna 2018 bazi rezveutano rakapiwa mari inosvika zviuru mazana makumi mashanu zvekushambadzira chirwere ichi, asi gore rino rikapiwa zviuru makumi manomwe nemashanu chete. Komiti yakurudzira hurumende kuti ishambadzire nezvechirwere ichi kumunhu wese uye kuumba homwe yekurapa gomarara sezvakaitwa HIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kukwira kwemutengo yezvinhu zvichitevera kuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari katatu mumavhiki matatu apfuura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Kambo Simba wa Yuda kubva kukijito nyama Lutheran Church tavatasuka kumagome chirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Guru kotare zvevashandi amaiseka inzenza vanoti gwaro remafambisirwo emari asina kunaka kunasa riri kuburiswa munguva pfupi inotevera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa pamusoro peutano hwevaive mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaRobert Mugabe avo vari kurapwa kuSingapore. Mamwe magaraji anotengesa mafuta edzimotokari muchinoyi ave kuramba kutengesa mafuta neEcoCash kana Swipe achiti anoda mabhondi chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.